Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi pamwe nevamwe vanoongorora zveupfumi vanoti dambudziko rekushomeka kwemari yekunze munyika rinogadzirisika chete kana hurumende yakatora matanho anodarika kungoburitsa magwaro ekuti iri kuita izvi nezvozvo. Hurumende yakazivisa kuti iri kutora matanho ekugadzirisa dambudziko iri anosanganisira kuvandudza musika wemari yekunze weReserve Bank of Zimbabwe Foreign Currency Auction Flow pamwe nekuwedzera mari yekunze mumisika uye kusimbisa dhora remunyika. Asi nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa pachikoro chepamusorosoro cheDevry University mudunhu reOhio muno muAmerica, Professor Elliot Masocha vanoti chinoratidza kuti hurumende haina udzamu hwekugadzirisa dambudziko iri inyaya yekuti yava nenguva ichiti iri kutora matanho ekurigadzirisa asi pasina chinobuda.
Handiko kutanga hurumende kuti iuye namatanho okugadzirisa dambudziko irori, iwo musika wacho weReserve Bank iwoyo rakari danho rokuti vagadzirise kushayikwa kuri kuitwa mari yokunze nevamabhizimusi. Asi kushanda kwazvo hakusi kunatsokuonekwa nokuti mari yacho yokunze nzira dzayo dzokuiwana muZimbabwe dzinenge dzisinganatsikutariswa nehurumende kuti nyika iwane mari yokunze hunge ichigadzira zvinhu zvainotengesa kunze.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara vanoti dambudziko remari yekunze kuti ripere, hurumende inofanirwa kudzika mitemo yainozotevedzera inosanganisira kuchengetedza udzamu hwedhora remunyika, vachiti kana izvi zvakasaitika nyika inoramba iri mumadhaka mairi.
Itwa matanho ekuti vanhu vachive neconfidence zvakare nelocal currency through mafiscal reforms, mamonetary reforms nemainstitutional reforms. Atingi tichangora matrim situation ekuti mari yemo inongoramba ichiderera in terms of value, nekuti munhu wese ari kubhadharwa mumaZimdollars haasi kuda kuramba akaabata kana kuti akachengeta, anenge akutomanikirwa kumhanya kumisika kunochinja mari iyoyo into maUS dollars. Zvikaizvo zvinoramba zvichiita kuti pave nepressure, pave nedemand yakanyanya ine maUS dollars, zvinoita kuti pave tingati vicious cycle yekupera simba kwemari yemuno.
Izvi zvatsinhirwa neimwe nyanzvi yezveupfumi vachishanda vari kuBritain muzvare chenaimweyo mutambasere, avanoti zvinofanirwa kuitwa nehurumende kutanga yagadzirisa nyaya dzeutongo hwakanaka, vachiti kana izvi zvisina kugadziriswa mamwe matanho ose aingatora haana chaanoburitsa.
Pari zvino zvekuti auction yacho iri kunzi inenge yakapegwa, tichiudzwa kunzi iyo vari kukwanisa kuwana mari muauction vari kuwana maUS dollars achona nemari yakachipa, hazvina zvazvatibatsira kusvika iko zvino kubva rini zvazvakatanga muna 2020. So kana vachitarisira ivo kuti nyaya yeauction ndo ichazobatsira nyika, then hapana strategy, hapana urongwa huripo huchabatsira nyika.
Asi nyanzvi mune zveupfumi vari mukuru wekambani yeBullion Group International uye vari chipanga mazano cheRBZ vaPersistence Gwanyanya vanoti panofanirwa kuve nedzikamo yedhora remunyika kuti rikwanise kutambirwa neveruzhinji, vachiti dzikamo iyi inotangira pakuti hurumende yatambira dhora remunyika here.
Kana hurumende dzeikachiuya yechishamira maZimbabwen dhora iwawo, zvoreva kuti kana hurumende ikati chino nechini kumitero chinofanira kubhadharwa nemari yemaZimbabwen dollars, sezvarakamboita kumashure tiri kwachikamu chekugadzirisa zvinhu zvese zvakapeana, zvinoda kuti zvigadzirisike tisingatarisani nechinhu chimwe chete.
Hurumende yakambenge yavimbisa kuti yaizovhura musika wemari yekunze weRBZ svondo rapera, asi izvi hazvina kuzobudirira.